basa rangu ndere kubata nizabano nemutambo wenapo pakutanga kuunganidza vanhu zvizvarwa zvekuZimbabwe kuti zviziyane zviwane kuita magariro akanaka tinoshandisa nhabvu kuti vanhu vave pamwe chete ende uyezve takazotangawo basa rekutsvaga avo vane mukurumbira wekutamba nhabvu munyika ino euk nedzimwe nyika dzakatekeshera dzeeurope kuti tikwanise kuti tiende navo kumba kuti vanomiririrawo nyika yedu yezimbabwe vaakutamba nhabvu yepamusorosoro
saka kusvika pari zvino makwanisa kunge muchiunganidza vatambi vangani vazvipira kuti vanokwanisa kunotamba vachimirira nyika
vatambi vakutambira nyika pari zvino vanosvika gumi nekutoraudza asi pamapepa edu tine vatambi vanosvika ndingangoti mazana mairi anogona kupfuura vari kunzvimbo dzakasiyana siyana kwavanotambira matimu akasiyana siyana saka tinenge tichiti vanenge vavandudzika zvekuti vanokwanisa kupinda mupremier league nemunana championship ndo vatinezenge taakutarisira kuti vasvika pachinhano chekuti vanganomirira nyika yavo nekugona kwavanenge vachiita asi izvi ndinotaura ndakati isu chete basa redu nderekuzima nekutsvaga vatamba anozoti anovada ndiye coach anenge achikocha team ndiye anozotaura kuti andoda mhingi namhingi
chii chikuru chamunotarisa vagore mukutsvaga kwamune muchiita tarenda kana kutsvaga kwamuri kuita vana vanogona kuzitambira nyika uku
tinotarisa zvakawanda asi chatinonotarisira zvakanaka chido chemunhu kuti amiririre nyika yake then tochitarisirawo kuti iye matambiro ake anotambo here zvine mutakunanzva wekuti kana azomiririrawo nyika vanhu vanoona kuti aiwa uyu mutambi mukuru ane mukurumbira
kune vamwe vana vaberekerwa kunze kwenyika vanhu here vamuri kuwanawo vanozoitawo chido chekuti ange achimirira zimbabwe asina kumbobvira aenda kuzimbabwe
tinosangana navo zvikuru ende dambudziko hombe ratinosangana naro nderekuti vana chaivo mune nguva zhinji vanenge vaine chido asi vanhu vatinoona dzimwe nguva vanogona kunge vachipa utachiona hwekusada nyika vabereki ndivo vazhinji vatinosangana navo kuti ndivo vanenge vachikuchidzira kuti munhu asade nyika yake asi ndinodarira kuti nekufamba kwaakuita nguva nekuwanda kwavari kuita nekuzivawo vanhu kwavaakuita kuti nyika dzino dzatinogara hakusi kwatakaberekerwa ende uyezve kuno kune mimwe murau uno maonero anoitwa ekuti chinhano chako chaunotarisirwa nacho hautarisirwo nechinhano chevamusorosoro kana uchida kumirira nyika dzekunoko vanotokutarisirawo as a second class citizen ende vanogona kufarira kana zviri right but kana raramba kutambika pane rusarura rinoitika rusaruro irworwo haruperi rusiriko kunoko saka ndo ratinoramba tichikurudzira zvedu kuti kune vanoda uyai mumirire nyika yenyu yezimbabwe nekuti munomu hamuna chakanaka chekuti hamubatwe zvakanaka asi kumusha ndokwamunobatwa zvakanaka musarusarwa
tingati here vamwe vari kuisa zvematongerwo enyika munyaya idzo dzenhabvu idzo
handingati ndezvematongerwo enyika ndinenge ndichinyepa ndikati ndezvematongerwo enyika asi maonero andinoita zvangu inini ndeyekuti makudzirwo atakaitwa isu vabereki vevana anenge akasiyana munhu akakudzwa zvakanaka mutsika dzedu nemagariro akanaka asarure nyika yake achizoda kuti nenyaya yegwaro chete atochinja zvokuti atowe nyika rimwe chete but vazhinji vandinoona zvangu vanhu vanenge vasina kukudzwa zvakanaka hazvisi zvematongerwo enyika but kukudzwa chaiko kuti vanenge vasina kukudzwa zvakanaka ndo vandakaona vane unzire iwoyo wekufunga kuti kudzipakata hanzi dzaa dzako saka kupiwa dare remuno kuti ugare kana gwaro remuno hazireve kuti munomaa munyika mako saka kurasika kwavanenge vachiita
imi muri nhengo yebato rinotonga rezanup f kuuk ikoko hapanawo here vamwe vanogonawo kuti chirongwa chamaakuita vobva vachiisawo kune zvematongerwo enyika
hapashayikwe mhesva mukono hapashayikwe vanoda kukonzera mhirizhoo kamubasa ratinoita asi ndinoda kutenda mwari nechipo chaakandipa kuti chipo changu inini chandakapiwa ndechekuyananisa vanhu chekuunganidza vanhu chekupa rudo kune vanhu saka ndinoona kuti mashandiro andinoita kana izvezvi mukatarisa murukota racho ratinaro ratakaunganidza iroro ratinoshandisa iroro mune vanhuwo vamwe vanobva kumapato akasiyana varimo vandinoshanda navo saka ndinoona kuti mashandiro atinoita tinoshanda nekuwirirana tinoshanda nekubatanidza vanhu kuti zvematongerwo enyika zviri pasi penyika nyika ndiyo inouya kwamberi zvematongerwo enyika zvozoenda kumashure saka ndinoona kuti nekudzidzisana zvakadaro nekugonawo kugara nekutaura nevanhu basa rangu rakandirerukira matambudziko iwayo mashoma handidi kunyepa vazhinji tinowirirana nekufamba zvakanaka.
Mune vamwe here vamuri kushanda nawo kuZimbabwe?
Tine vamwe vatinoshanda nawo vakawanda zvikuru. Kune vanoteerawo basa redu ratinoita. Nguva vanouya vachitotitaurawo kuti no, taona mukomana uyu muri kumuziya here munaye here. Kana tisingatototaura kuti ah, maita basa tatisina anga asimo mumabhuku edu. Regatitonyora zita rake tasisirisemo. Saka tine vamwe vatinoshandawo navo, naivo vakuru vemutambo wenhabvu wekuZimbabwe. Tinoshanda navo even vatsva vakauya. Tiri kuwirirana chaizvo, tichitaura, tichiwirirana mafambiro edu atiri kuita nebasa redu. And ndinoda kutsvendawo mumwe gurukota randinoshanda naro riri kuZimbabwe rinoitwa Ministry Chipere reZFL. Ndo rimwe racho randinotaurawo naro richibatsirawo kushandisa social media kuzima vatambi ava. Nekutaurawo navo tiri pamwe chete. Vana vese veZimbabwe ndinoda kuvatenda vabatsira chirongwa ichi kuti chivandudzike, chirongwa ichi chisumudzike zvachaita kuti imimi wewe nefenyu muchiziyewo mude kutaura nesu. Saka ndinoda kutenda vana vese veZimbabwe vakamira nesu nevari kumira nesu nemasponsors edu ese vanotitsigira vese. Ndoda kuvatendawo nevari kukurirwa nhasi nezvechirongwa ichi. Ndoda kukumbirai mese kuti please rambai muchititsigira nekutsigirawo nyika yedu kuti ivandudzike. Kana variko kunana America ikoko, kunana Canada varipo, tiziviseiwo nekushandisa nhepfenyuro iyi kuti tivabate, kuti tivandudze bhora rikare kunyika kwedu.